Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero agana kavatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu kurume 18, 2022. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti pane mapurisa asungwa nemhosva yekutocha nhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Karembera, avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko, apo vanga vari mumaoko emapurisa. Bato reCitizens Coalition for Change rinoenda kudarira High Court mushure mekunge ramiswa kuita musangano waro kumasvingo nemapurisa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoita musangano weparunhare nemutungamiri weChina vaXi Jinping pamusoro pehondo yeRussia neUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zire zvekuburiswa kwemashoko razivisa nhasi kuti pane mapurisa asungwa zvichitevera kuferefetwa kuri kuitwa nyaya yekurohwa zvakaipisisa kwenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Karembera, avo vanonyanyozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko. VaKarembera vakarohwa nezuro mushure mekusungwa nemapurisa. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko razivisa nezvekusungwa kwemapurisa uku kuburikidza nemashoko aiswa padande mutande reTwitter, kunyanga hazvo risina kutaura kuti mapurisa asungwa mangani uye risina kuburitsa mazita avo. VaKarembera ava vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko vakasungwa nezuro muHarare vachipomerwa mhosva yekutsvaga rutsigiro mukati meguta zviri kunze kwemutemo uye kutuka mapurisa. Asi nhasi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza bepanhau reHerald kuti VaKarembera vakasungwa mushure mekunge vawanikwa vachida kukanganisa chiumbwa chambuya nehanda chiri muHarare, icho vanoti chakachengetedzwa. Asi gweta ravaKarembera vaDouglas Coltart vaudza Studio 7 kuti havasati vaziviswa nezvemhosva itsva yave kupomerwa vaKarembera iyi, vachiti vari kushamiswa nazvo. VaColtart vatiwo mapurisa akachengetedza vaKarembera mavari muchipatara. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vashanyirawo madzibaba veshanduko muchipatara mavari kurapwa vari. Kuri tinzwe nezvekushanya uku, tabata mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva.
VaChamisa semukuru wemaCitizen vanga vari kuparire nyatwa vachiona madzibaba nekuti kutsika dzedu semaCitizen tinokoshesa nyaya solidarity with our people and solidarity with the oppressed. Munoziva madzibaba taifara naye tiri kumarali, saka tinofara tiri tese, tinochema tiri tese, tinowa in solidarity kana mumwe wedu akuwadzwa. Ndosaka vaChamisa vati rega ndiende inini mbune, ndinoona madzibaba kuti vaite acertain kuti akakuwadzwa kusika papi, kuti kana vachipa direction kusekretari wedu wehealth nasekretari wewelfare kuti tiratidze zvese zvinodiwa kuti timupe a proper treatment inodiwa. Totenda vese vabetsera muprogramu iyoyo kuti madzibaba awane safety nekuti madzibaba awane chikafu nezvese zvinodiwa. Ndosaka mutungamiri vaenda ikoko nekuti vachiona kuti tinotora chinhano chipi kuti gadzirise nyaya yeredress.
Saka vaChamisa vati nekutochwa ikoko kana kushungurudzwa kwavaKarembera.
VaChamisa vataura message kuna vamunangagwa kuti vamunangagwa mune constitutional obligation yekumaintain law and order nekuprotecta macitizen. Saka zvinoratidza failure of leadership. VaChamisa vataura kuti vari worried nenyaya yekuti vamunangagwa vasati vapa shoko mairana neviolence iri kuitika kubva kukwekwe kugokwe, uye nhasi madzibaba arohwa but we have not seen statement inobva kuvamunangagwa vachikondema violence nekuti kana usiri kukondema which means uri kukondona saka tirikutarisira kuti vamunanga kana vari responsible leader wezanu PF vanofanira kutaura nekuti munyika munofanira kuti muwe nerunyararo saka tirikutarisira zanu as our opponent inofanira tikurudzire kuti paite runyararo so that tiite coexist politically nekuti politically kunofanira kuita contestation kusina munhu ari kukwadzwa kusingadeuri ropa nenyaya dzematongero enyika.
Taona bazi rezvekuburitswa kwemashoko richitaura kuti kune mapurisa asungwa nenyaya iyoyi yekushungurudza vakarembera. Sebato munoti nedanho iroro?
Tinozvikudza izvozvo nekuti tangachitaura nemukuru wemapurisa achiudzwa navachamisa vakamira hurumende idzva kuti tinotarisira kuti mapurisa aramba ari professional nekuti vatiri kunetsa navo haasi mapurisa, vatiri kunetsa navo vanhu vari muzanu vari kushayisa vanhu chikafu, vari kushayisa mushonga wemahospital. Isu tira kuti tipinde kwete kuti tishungurudze vezanu asi kuti kana vachidemonstra tovapa magoso tovakurudzira nekuti the freedom to demonstrate iri muconstitution. Tiri kutarisira kuti vakomana nevasikana vari muzanu kana tapinda mugovernment vachipiwa retirement package mahovheti ochengetwa. Tiri kutarisira kuti vechidiki vopiwa mabasa. Ndo nyaya inoita tive tiripo saka vachamisa vataura nevakuru vemapurisa kuti tiri kutarisira kuti vamaintain professionalism nekuti tiri kutarisira kuti zviri mumutemo neconstitution yezimbabwe zviteedzerwe nekuti mapurisa anofanira kuchengetedza macitizen kwete kuharasa zvizvarwa zvemuzimbabwe.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaustalos Gift Seziva vari parunhare muHarare nestudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi raendesa mapurisa emumasvingo kudare redzimhosva repamusoro reHigh Court kwaraisa chikumbiro chechimbi-chimbi chekuti dare rirase danho ratorwa nemapurisa rekurambidza kuita musangano waro wekutsvaga rutsigiro musi wesvondo munhandare yeRujeko. Mapurisa anonzi apa zvikonzero zvekuti bato rezanu PF rinenge riine musangano miviri mudhorobha iri musi mumwe chete. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mukuru wemapurisa mudunhu remasvingo Chief Superintendent Simangaliso Dhuve vanyorera bato reCCC tsamba yekuvazivisa kuti musangano wavo warambidzwa kuendera mberi nekuti rakatangirwa kukumbira mvumo nezanu PF. Musangano uyu wanga uchitarisirwa kuitwa nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa. CCC iri kumirirwa mudare navaPhilip Shumba vaOmin Mafa namuzvare Isabel Moyo vekambani yemagweta ekwaMutendi Shumba and Partners. Vashumba avo vari kutungamirira chikwata chemagweta ichi vati vaisa mapepa avo mudare redzimhosva repamusoro vachikumbira kuti danho rakatorwa nemapurisa risendekwe padivi bato reCCC rienderere mberi nemusangano waro.
Takwidza nyaya kudare reHigh Court takamiririra bato rematongerwo enyika rinonzi Citizens Coalition for Change iro riri kukumbira kuti rally yavo inofanira kuitwa musi wesvondo 20 March ienderere mberi zvitazviita musure mekunge mapurisa rambidza bato iri kuti risaenderera mberi nerally vachiti ivo havana manpower yakakwana sezvo mapurisa avo achange achiatenda kurally mbiri dzinonzi dzichaitwa musi mumwe chetewo dzezanu PF. Saka tinovimba kuti nyaya iyi ichapinda mudare reHigh Court nechimbi chimbi kuti High Court igopa mutongo wayo onekwa kuti rally iyi inoenderera mberi here kana kuti kwete.
Mutsamba yavo Chief Superintendent Dhuve vatizve mapurisa azokwanisa kuchengetedza runyararo nekuti zanu PF inenge ine misangano muviri munhandare dzemamutse nemucheke stadium. Mapurisa ati kunogona kuzoita mhirizhonga pakati pevatsigiri vemapato maviri aya vakaita misangano yavo musi mumwe chete kunyange hazvo nhandare yeRujeko iri kuitwa neCCC iri kure kure nenhandare mbiri dziri kuitwa nemisangano yezanu PF. Mutevedzeri wemutauriri weCCC munyika vaGift Ostalo Siziva vapomira zanu PF mhosva yekushandisa mapurisa kuvarambidza misangano yavo.
Zanu PF ndo iri kuda kutimisa kusaite programu yedu. Takavaudza vakomana vasikana vari kuzanu kuti kana musingadi competition muchashedzere maelection yese vanogona kuti vaende kumbobhuka mastadium ese isienda kuopen space kuRujeko
Izvi zvari kutiraakudza vanhu kuti etiri kumukundu ipropaganda.
Vamwe vanoti kushungurudza kuri kuita bato rinopikisa iri kuri kuendera mberi zvichitevera kuramidzwa kwavarakamboitwa kuita musangano svondura pfuura murutaka stadium kumarondera nekugokwe vachinzi havana kutevedzera zvakanaka mutemo wemopa. Munyori wezvesarudzo muccc mumasvingo vagodfrey madzikanda vanoti bato ravo harisi kufara nekutenderedzwa kwavari kuitwa vachirambidzwa kupuwa mvumo yekuita misangano yavo.
Zvino kana muchinzi muchitsvaga rutsigiro munofanirawo kuzivisa mapurisa kuti vazive kuti pane zenge pane vanhu vakati wandei. Tinenge tisingambotarisiri kunzi musaita kana kuti itai. Tinenge tisingatarisiri kuti tiri kutsvaga pemishini. Tinenge tichitarisira kungovazivisawo kuti tichange takaungana, nokuti kuungana kwacho kunotobvumidzwa neconstitution.
Musi wechipiri bato reccc nemutungamiriri waro vachamisa vakarambidzwa zvekuita musangano wavo wekutsvaga rutsigiro kubhinga. Mumashoko kuvatori venhau mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vati bato reccc harisi kutevedzera zvinodiwa pamutemo kuti riite risati raita misangano yaro zvakafanana nekupa mapurisa nguva yakakwana. Asi mutungamiriri weccc vachamisa vanoti dambudziko harisi kumapurisa asi kuvakuru vakuru avo vari kuvatuma. Asi mutevedzeri wemutungamiriri wezanupf vari zvemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaconstantino Chiwenga vakati bato ravo hariudze mapurisa zvekuita asi vanofanira kutaurirana neccc kana vane zvichemo. Bato remdct rinotungamirirwa navadouglas Monzora iro riri kupinda musarudzo dzemabi elections emdc alliance rinotiwo rakanyimwa mvumo nemapurisa yekuita musangano waro kubhinga musi wemuvhuro unouya vachinzi mutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa vanenge vari mudunhu iri vachiitawo musangano nhengo dzavo. Asi mamwe mapato ari kukukidza musarudzo idzi anoti haasi kusangana nedambudziko rekurambidzwa kuita misangano yawo. Ndakamira studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mutungamiriri weAmerica vaJoe Biden nhasi vaita musangano weparunhare nemutungamiriri weChina vaXi Jinping pamusoro pehondo iri pakati peRussia neUkraine zvichitevera kupinda nechisimba kweRussia muUkraine. Musangano uyu vanga uchitarisirwa kuti vaBiden vachabudira pachena vaXi Jinping kuti China ichabhadhara muripo mukuru kwazvo kana yakatsigira Russia muhondo iyi. Kunyangazvo taenda pamhepo tisati tanzwa kuti musangano uyu wanga uchifamba sei, muzinda weWhite House wakazivisa nezuro kuti vaBiden vakanga vasiri kuzorova imbwa vakaviga mupinyi panyaya yekupindira kweChina muhondo yeRussia muUkraine. Muzinda weWhite House wakati China ndiyo inenge iine mhosva pane zvose zvinenge zvichiitika muUkraine uye inenge yazvigokera moto muziso kana yakapindira. America inonzi iri kushushikanawo kuti China inogona kubatsira Russia mukunzvenga zvirango zveupfumi zvayakatemerwa nenyika dzekumawirira. Kupinda kweRussia nechisimba muUkraine uko kwave musvondo reChina kwaurayisawo mazana evanhuwo zvavo, kuparadza nzvimbo dzemaguta uye kukonzeresa dambudziko repekugara kumamiriyoni evanhu vari kutiza nyika iyi. Hondo iyi yawedzerawo kusagadzikana kweukama pakati peAmerica neChina, izvo zvakanganisawo tarisiro yambenge yavepo yekuti hurumende yavaBiden ingangonyevenutsa mamwe makakava anga aripo pakati penyika mbiri idzi. Zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvinoti zviri kugara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera kuwedzera kwezviitiko zvekurwiswa kwevabva kure nezvizvarwa zveSouth Africa munzvimbo dzakapoteredza Cape Town neZuro. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatinashe Mulambo avanoshanda papurazi remidzambiringa riri kuRobertson muWestern Cape vanoti munzvimbo yavari kugara maberekera ingwe sezvo vanhu verudzi rwechisutu vanogara munzvimbo iyi vari kurwisa vabva kure nenyaya dzemabasa uye vari kuvabira nhumbi nezvishandwa zvavo zvese pavanenge vatiza mhirizhonga iyi. VaMulambo vanoti mapurisa emunzvimbo iyi haasi kubatsirawo mukudzivirira mhirizhonga iyi vachiti ari kuti iyi mhirizhonga yavabva kure vari kurwisana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa emunzvimbo iyi. Zvizvarwa zviri kunze kweSouth Africa zviri munyika iyi zvinonzi zviri kutarisirwawo kufora mumigwagwa nemuvhuro muCape Town, Free State neJohannesburg zvichiratidzira kusafara kwazvo nekukwira kwezviitiko zvekurwiswa uku. Ngatinzwe hurukuru yaitwa na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 na vamulambo pamusoro penya iye.
Kwa kuna munga kutimikira zakanaka nekuti kuita na marudzi maviri anoita iwo masuku nemarudzi ina uye mabaka iye kuti marudzi maviri anoita mazimbabwe masuku varikutaka kurwisana masuku varikutiwotirwa pedzera basa nekuti ivo vanongozoonawo sezvizarwa munomu saka vakutirwisa vachitipodzerwa nemabhero kutatesese varuzhinji rwedu harutomboriri rutogara musango izvi.
Saka pari zvino apa muri kupi?
Ndinogara musango ndemo tiri mumakomo zvemakomo zvekuti zvinhu zvese vari kutora zvimwe zvacho vachipotera vachikuvadza vamwe vedu zvakaiti.
Pane vawanikwa vachirasikirwa neupenyu here?
Izvi vakuvara zvakaipisisa sezvo ndiri nechekundabuda vandiiozozvaripa zvimwe zvazoitika here ndabuda vachiri makutenera ngokuti kuve ndikatenderera ndikaona kuti hazvikwanisiki ndigare panzvimbo iyo.
Imi munobata mabasa api ikoko?
Isii tinoshanda mumapurazi.
Zviri kunzi muite sei?
Vanguti isusu tofanira kuti tichimbinda richidzokera munyika kwedu saka zvizhinji zvaivamo vanonga tizoona pamaiaizvaviiuti maforemari vaatendera zvakati maforemari vanditende mabasa saka ivo vari kuona kuti ivo vazhinji vacho vamutora advantage sanobachia kutorawo zvinhu zvedu sezvo nyaya yakatangeri mabasa ikakutora vakutora manyera acho navazengava kupaza dzimba dzevanhu nekuti zvanga tiza vakutora zvinhu zvakasara imomo chomba tika zvese nezvo zvakadadai.
Mapurisa ari kuti chii nenyaya iyi?
Mapurisa rinoko haana charungoshanda nekuti vanhu varikurwa havasi macitizeni vanhu vandori makorena zvese ivo havana sete yavanga vati vatora tangoona vangonzira maholikoteri zvingonvhundukira kunzira vanhu vanyokandozvimatiegasi nengevezvimarabha kolegi bata zvino zvakamisa nekuti vanhu vese vakabva vatobuda mumotishina vanogara kunze kwelokesheni.
Mungati zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuwanikwa zvichisangana nedambudziko izvi zvakawanda sei?
Vanhu vari kunzvimbo iyo zvino vanga kusvika kuma6 to 7 thousand.
Ko vana nevamwewo vakura zviri kufamba sei?
Kutaura kwandiri kuita kudai madzimai nevana tangozvomanzvabude murokesheni vanogara kupolice station kunenge vachengetedzera nekuti mukatimu varingopotera matombo vanevo tiri kutema mwana kana tiri kutema ani vanongoita chiyero zvavanongongoona kuti zvinoita kuti vanhu vachingurudzike.
Imi manga magara kunzvimbo yekwenguva yakareba sei?
Inini ndava kuma13 to 14 years.
Asi aka ndekekutanga here zvichiitika?
Zvakamboitika asi nekuda kwokuti zvakakunza kuti wovamiririri zvakabva zvakakunza kutonhora kwakazovewo vamwe vakauyawo mamapolisi akabvaona napao akazodzimura musinde iwoyo saka this time vanhu vanogara umwe pane vamwe vanga vari kumashure kwemusinde mukati akazoda vabhandira vasiri pamusinde uya vangosarira kwatiri tu.
Ava vanga vari chizvarwa chezimbabwe vatina shemulambo vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye westudio 7 vari mugomo mawakawanda kuwestern cape kusouth africa uko vari kutiza mhirizhonga. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa necovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi maviri kana kuti 5420 vamwe mazana matatu nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 362 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare zvakasiya uwandu hwevabatwa necovid-19 munyika kubva zvatanga denda iri vaiva pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvina zvine gumi nevaviri kana kuti 244012 kusanganisira zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana mana nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 233461 vapora. Pavanhu vakawanikwa vaine covid-19 makumi mashanu nevaviri kana kuti 52 vana vechikoro. Vanhu vachiri kurwara necovid-19 munyika vakasvika pazviuru zvishanu nezana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 5131 uwandu uhu hunogona kukwira nhasi kana hurumende yakazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon inoti mazana evarwi vari kuda kuzvikwatsanura vari kurwisa kuti kuve nenyika yevanotaura rurimi rwechirungu munyika ine vakawanda vanotaura French iyi vatiza kurwiswa kwaitwa nemauto vachienda kumuganhu wenyika iyi neNigeria. Vakuru vemauto svondo rino vakashanyira misha iri kumavirira kwenyika vakakurudzira vagari kuti vamhangare vavanofungidzira kuti vangadai vari varwi vari kuda kupatsanura nyika ava nevanenge vakapakata zvombo vanonzi vari kushungurudza vanotengesa pamwe nekupfuya mombe. Finland yadoma zvakare senyika ine mufaro wakawandisa pasi rose kechishanu mumakore akateverana muchirongwa cheUnited Nations, icho chakadoma zvakare Afghanistan senyika isina mufaro pasi rose ichiteverwa pedyo neLebanon. Serbia, Bulgaria neRomania dzakaonekwa dzichisimukira zvakanyanya muugaro hwakanaka. Nyika dzakanyanya kudonha muongororo yabuditswa nhasi iyi dzinoti Lebanon, Venezuela neAfghanistan. Vamwe vagari vekutairon kumhondorongezi mudunhu remashonaland west vakatorerwa nzvimbo yemafuro emombe dzavo ichipiwa kukambani yekupfuya mombe, vanoti hapana pundutso yavari kuwana sezvainge zvakavimbiswa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanosvika makumi masere vakatorerwa imwe nzvimbo yavo yemafuro emombe inosvika mahektiya zviuru zvishanu ikapiwa kambani yekupfuya mombe dzemukaka nedzenyama yePalmline Investments makore mana apfuura nehurumende kuburikidza nebazi rezvekurima. Kunyange pakutanga vagari ava vainge vatsika madziro vachiti havadi nenzvimbo yavo, vebazi rezveminda pamwe namudzviti vakavavimbisa kuti chirongwa chekuchengeta mombe ichi chaitsigirwa nehurumende. Vagari vainge vavimbiswa kuti vaizowaniswa mabasa, kutengwa kwechibage chavo chekupa mombe pamwe nekuchinjana mombe nevagari kuti vagari vaite mombe dzakakura uye dzemhando yepamusoro kana kuti cross breeding. Asi vagari vanoti hapana zviri kuitika, vachiti projekti iyi yave kuyamura vakuru vemugodhi weNgezi Platinum. Mumwe mugari wekutaironi vaAndrew Manyowa vanoti vagari hapana chavari kuwana pane zvose zvakavimbiswa.
Ndakazozviona kuti no Palmline ndeyaCEO weSimplan nemamwe mamanagers maona. In general isusu hapana chatiri kubenefit because isusu taitarisira zvinhu zvakawanda. Pari zvinhu izvozvo tikatarisa even pakana kuti employment chaiyo havana nguva yekuti vationo paeach village tipewo vana vakati.
Mumwe mugari vanyasha chamisa ava vainge vavindiswa kuzovandudzirwa mhando yemombe dzavo vanoti hapana chachaitika sezvo vekambani yePalmline vave kuti mombe dzavo hadzifanirwe kusangana nedzavo. Vachamisa vanoti mombe dzavo dzave kunzi dzine zvirwere zvekuti pakatoiswa waya kuti dzisasangane.
Handikuda nyaya dzekuti kuchinjanisa mombe dzemumaruva nemombe dzavanadzo ivo.
Mumwe mudzimai amai Chennai Kadhani avo vanoti vainge vavimbiswa bhizinisi rekutengesa mukaka vanoti hapana chavari kuwana. Palmline Holdings iyo inova muridzi wePalmline Investments ine chibvumirano neZimplus iyo yakapa kambani yekupfuya mombe nzvimbo inosvika mazana matatu nemakumi maviri ezviuru zvemahektare. Mutauriri weZimplus amai Busi Chindove varamba kutaura nezvenyaya iyi kana kujekesa kuti kambani yavo inowana chii kubva muchibvumirano chayo nePalmline Investments.
If you kana vaine evidence yekuti nhingi yakadya chakati, nhingi yakatora chakati, nhingi akadai, we are happy to answer that. We are happy to investigate it, look into it, give you an answer. But zvekuti tingopindura wild rumor yekuti zviri kunzi masenior managers takana chii, it's a bit difficult.
Mukuru wekambani yePalmline Investments vatafadzwa chinyanyiwa varamba kutaura neStudio 7 nezvenyaya iyi. Asi kanzura wenzvimbo iyi vaagri pachiwara vanoti projekti iyi hapana zvayati yave kuyamura vagari nazvo. Vanoti havaoni ramangwana rakajeka nekambani iyi.
Iyo projekti yacho pachayo asi tatanazo kuona mafambiro ayo andirisi. Handisati ndanazo kuona mafambiro ayo okuinda kumberi anoratidza kuti projekti iyaya yakuva nezvino kubisa kana kuzviri kufambisa zvetinokwanisa kuti tinazoona kuti tinyanya kusara nemaitiro avo vanhu zvakaitika.
Kambani yePalmline Investments yakakoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa gore rapera kuti vaparure chirongwa chekupfuya mombe ichi muna Nyamavhuvhu. Chirongwa ichi chakaparurwa nemari inosvika mamiriyoni gumi nemashanu emadhora ekuAmerica. Hurumende inoti pasi peurongwa hwayo hwekupfuya mombe inotarisira kuti bhizinisi iri richakwira kusvika pamabhiriyoni masere nemazana maviri emamiriyoni emadhora ekuamerica panosvika gore ra2025. Hurumende inoti pasi peurongwa hwayo hwekupfuya mombe inotarisira kuti bhizinisi iri richakwira kusvika pamabhiriyoni masere nemazana maviri emamiriyoni emadhora ekuamerica panosvika gore ra2025. Palm Line yakazivisawo kuti ine urongwa hwekukudza kuchengetwa kwemombe kusvika pabhiriyoni imwe chete nemazana mapfumbamwe emamiriyoni emadhora ekuamerica panosvika gore ra2025. Asi vagari venzvimbo iyi vakaita saamai Kadhani vanoti vakatamiswa bhora risina mweya pavakaudzwa nezveurongwa uhwu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Munhau dzemitambo. Kune mitambo mikukutu makunda neCastle Laga Premier Soccer League shondo rino, kusanganisira rwendo rwemanika Diamonds iyo iri kutungamira makwikwi aya. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambo mukuru uri National Sports Stadium nesvondo, umo zvikwata zvine mazita makuru Capes United neHighlanders zviri kusangana kekutanga pamakore matatu apfuura. Asi zvikwata izvi zviri kupinda munhandare iyi zvichifamba nzira dzakasiyana makundano ezvikwata gumi nezvisere eCastle Laga Premier Soccer League aya. Makepekepe iri kubaka moto, asi zvimwe chetezvo hazvingataurwe nezveHighlanders iyo iri kutatarika kunyange hazvo yakapiwa mari zhinji nekambani yeSakunda Holdings. Vateveri vechikwata ichi vari kuzhamba nemabatirwo ari kuitwa basa nemurayiridzwawo Mandla Mpofu zvekuti kukundwa svondo rino kunokwanisa kukwidza izwi rekunyunyuta kwavo. Asi mabiko emitambo yenhabvu aya ari kutanga mangwana nemumwe mutambo mukuru uri kumandava Stadium, uko zvikwata zvine mari zhinji zvinoti FC Platinum Nengezi Platinum Stars zviri kusangana. Pakapedzira kutamba zvikwata zviri izvi, FC Platinum yakakunda 1-0 munhandare imwe cheteyo mufainari yechibuku Super Cup. Kunyange hazvo izvi zvave nenguva zvaitika, munyori wezvemitambo wenhabvu Admire Muimeke anotse maonero ake kugona kunenge kudada inokunda zvekare.
Quality wise FC Platinum iri pamberi pavatambi, so I put my money on FC Platinum.
Dynamos ndiyo imwe zvikwata zviri kutamba zvakanaka panguva ino. Mangwana Dimbare ine ZPC Kariba muNational Sports Stadium mumutambo uyo. Murairidzi wayo Tonderai Ndiraya anoti vari kupinda munhandare kufadza vateveri vavo.
Uyu mutambo wakatikoshera, tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Asi Dynamos ikakunda haikwanise kusvetuka Chicken Inn iyo iri pachinhano chechipiri, uyezve iri kutarisirwa kurova Black Rhinos muluveve mangwana zvekare. Nesvondo chikwata chiri kutungamira makundano aya Manika Diamonds chiri munzira kuenda kumaruwa eMhondorongezi kunobandana neCranbourne Bullets munhandare yeBaobab Stadium. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera Yadha vs Blue City Baobab. Nesondo Tenant vs Herentals Sakuba. Blue Chips vs Harare City Luveve. Triangle vs Wawa Gibo Stadium. Cranbourne Bullets vs Manika Diamonds Baobab. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutaura nezvesarudzo dzemabai elections dziri kuitwa svondo rinouya nemugovera, kusungwa nekutochwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Karembera, uye zviri kuitika kuUkraine. zvongwe yedu yapera rakaitingotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezvekubudiswa kwemashoko rinoti pane mapurisa asungwa nemhosva yekutocha nhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Karembera pavanga vari muusungwa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 18 Mbimbitho 2022 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
thina njengenhlanganiso one of amapillars ethu asihamba ngawo indaba yesolidarity, yikho umongameli uAdvocate Nelson Chamisa weparenyatwa ukuthi siyebona ukubana umazibaba ulimele okunganani.
Uhulumende uthi usebophe amapholisa achaye emsekeli webandla leCitizens Coalition for Change uMnumzana Godfrey Karembera izolo amlimaza kakubi. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa yijele umongameli Xi Jinping wele China ukuthi engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine yele Russia. Kule viki uhlelo Woza Friday silontombazana osakhulayo uzibusiswa Sibanda kodwa odume ngegama lokuthi Hero Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende usebophe amapholisa achaye umsekelo webandla leCitizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Godfrey Karembera izolo amlimaza kakubi. UKarembera odume ngegama lokuthi Madzibaba eShanduko ubotshiwe wabhaxabulwa emhlane ngamapholisa emethesa icala lokudala ukungahlaliseki. Sikhuluma nje ulaliswe esibhedlela seHarare lapho ithekelelwe khona umkhokheli weCCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla. UChamisa usolile kakhulu lokhu esithi kuveza sobala ukuthi ba amalungelo oluntu akahlonitshwa eZimbabwe. UKarembera ubikwa ingenelisi ukuthambisa lokuhamba ngenxa yokuchaya lokhu. Esibhedlela ulindiwe ngamapholisa ngoba elokhe seyisibotshwa. Ugaja olubona ngokwethulwa kwemibiko lwazise ukubana uphenyo phezu kwalolu daba luseqhubeka njalo luthi uzulu uzakwaziswa okuningi maduze. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seCCC uMnumzana Gift Ostalos Siziba yena-ke ohambe loChamisa esibhedlela ukuyabona uMadzibaba.
Ngibone istatement esivela kuministry esitshengisa ukuthi kubafuna ukuinvestigator nokuthi kubanjwa abantu abachaya uMadzibaba kuyinto esikhangelele kakhulu ngenxa yokuthi akufanelanga ukuthi kuhlukunyezwa kwabantu lamalungelo abantu kuhambe unpunished.
Sibone usiya esibhedlela loChamisa lisethekelela uMadzibaba lithole enjani?
Thina njengenhlanganiso one of amapillars ethu asihamba ngawo indaba yesolidarity, yikho umongameli uAdvocate Nelson Chamisa weparenyatwa ukuthi siyebona ukubana uMadzibaba ulimele okunganani njalo ukubana sibonisane ukubana sincedisa njani njengenhlanganiso njengoba ilungelo lethu leCitizens Coalition for Change. Simbonile uqinile bengumuntu osefuna ukuthi ngabe uyaphuma eMtare. Umongameli wamuthi hayi wena phumule esibhedlela ngenxa yokuthi walinyazwa kodwa ngumuntu okhomithe njalo ngabele emuva okuyinto esitshengisa abantu beZimbabwe ukubana ye kulobuhlungu lobunzima kodwa kufanele siye phambili ngenxa yokuthi indaba yenguquko yindaba enzima kodwa iqakatheke kakhulu kubana abantu bephile ngcono, kube lamanzi ezimpompini, kube lamagetsi, kube lokudla ezibhedlela, kube lemithi. Yindaba esiyilwelayo, so sikhangelele ukubana ke siqhubekele phambili ngenxa yokuthi kunjalo ukulwa labantu ababhiliva indaba ze-violence le ndaba zokwethusela abantu. So siyaphambili ngohlelo lwethu, siyaphambili ukubana elizweni leZimbabwe kube lenguquko.
Ulima lokunganani ngoba sizwa kuthiwa sakwanisa ukuthambisa ngendlela.
Ye uMadzibaba bamlimazile kakhulu and kufanele kuyazakala ukuthi abantu abamtshayeleyo abanye asobantu abakupolisi, ngabantu abathunywe i-ZANU-PF abagqoke ama-inform amapholisa. Bamtshaye ngezamboko emuva langaphansi kwenyawo, yikho engasakwanisa even lokuchema ngoba bamtshaye lapha esisindi langaphansi.
Ngempela sonto lapha iminjani imhlangano yenu liyabe likhankasa ngapi?
Nge weekend siyabe sise Manicaland eMtare esakhuva uMongameli uza ku-address abantu ngo-11 AM Kangelela ukuthi abantu bebuye kuyamobilizewa kuma-community abantu bayakwazi ukubani uMongameli uyafika kusasa. Injongo yokuthi ukuthi abantu bebekwazi ngendaba yelo lokuthi siyangaphi sivela ngaphi ngenhlanganiso entsha eyama-citizen. Yes, sizwa-ke kubani ZANU-PF ithi amabhasi engatholakali bacabanga ethi sizathatha abantu kwamanye ama-city thina sikhangelela ukubana amazuphu ke bekhona ukuthwala abantu kuma-community njengensuku zonke ngenxa yokuthi i-public transport akufanelanga isetshenzise ukuthwala abantu bezanu. Kodwa kungasenani sizabe sisemtare kusasa suka khona imigwaqo yonke iya emasingo lapha esa-adressa khona erijeko a. Yes, iZANU-PF izama ukusimisa ukubana uhlelo thi singayi phambili. Thina ngeza ke samiswa iZANU-PF ngenxa yokuthi siqindisana labo kumdlalo kubana ngubani okufanele thungameli ilizwe lephambili. So izanu angeza ke sayivumela ukuthi continue abuser amapolisi ukubana esimise kunhlelo zethu. Thina siyaya emaswingo sikhangele ukuthi amadalaza asivumela ukubana siye phambili ngohlelo lwethu emaswingo ngesande. So siyakhokha izizakulwane zonke zemaswingo ukubana amaswingo ngesande siyaya.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC ukuhlaziya lolu daba. Untungamile Ngomo uphinde waxoxa lengcithi ecunumbungula ezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana.
Engakusho ngokwazi kwami uhulumende wezanu kusukela ngo-1980 kuzofika lamhlanje yikuthi khonoko kukhulunywa ukuthi sebebotshiwe kudlalwa ngabantu, kudlalwa ngengqondo, kudlalwa langemcabango langempilo zabantu. Izanu yenza kanje baba yenza lokho okwabomawo waseChina okuthi ungabamba umuntu oyedwa umtshaye kakhulu kumbe umbulale uyenelisa ukwethusela abantu abayizigidi. Ngakho umsekeli kamnumzana uChamisa lo odumileyo otshayiweyo ubetshayelwa ukwethusa umphakathi wonke weZimbabwe ukuthi ungasekela uChamisa. Sebeqedileke ukwethusa umphakathi ngamanxeba kamsekeli lo sebesithi babophe amapolisa lawo. Kodwa injongo yabo yokwethusela abantu sebeyifezile. Lokuthi kuyakwenzekani ngalawo amapolisa othiwa abotshiwe abantu abasoze bebekwazi. Ngakho engakutsho yikuthi abantu beZimbabwe bangenziwa izithutha bengavalwa amehlo izanu le eyenza okwayo evele ihlale ikwenza ukwesabisa ukubulala lokuhlukumeza abantu.
Alubana ethe afunyanwa elecala lawo mapolisa kumele ethe sesigwebobani ngokubona kwakho?
Kunzima ukuthi njengomuntu oyazi izanu njalo owaziyo umbuso wayo acabanga ukuthi lawo mapolisa aza kuya lasekhothi kumbe azagwetshwa. Njengoba nje ngisho ngithi izanu le kudlalwa ngabantu, kungaba isimanga kimi lakwabanye abaningi ukuthi amapolisa la ayofika ekhotho ayefika emthethwandaba ayebuza imibuzo kumba gwetshwe nayitholakale lecala. Engakusho ukuthi kudlalwa ngengqondo zabantu, kudlalwa ngamehlo abantu ngoba sebekufezile lakho okwenzayo ukwethusela umphakathi ngokutshaya umsekelo yedwa besethuzela izigidi zabasekeli besasabisa ngomuntu oyedwa.
Bakhona abanye ikakhulu abeZANU-PF bathi ukubotshwa kwamapolisa la kuveza sobala ukuthi umthetho uyalandelwa eZimbabwe. Awuvumelani labo neze?
Ngumdlalo baba. Bakuphi labo abomthetho abathotsha amakhosikazi MDC lawana?
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe. Ubexoxa ecingweni lontungamile Ngomo weStudio 7 ekwele South Africa. Umongameli Joseph Biden weleMelika ubiwa ejele umongameli Xi Jinping weChina ukubana engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia ngoba lingafuni ukuba ilizwe lelo lingene kumanyano weNorth Atlantic Treaty Organization iNATO. Ababili laba bakhulume icingweni kabanzi ngempile kulandela isicelo sikamongameli Vladimir Putin weRussia sokuthi anikwe izikhali ngeChina. Abezindaba abeReuters babika ukubana ababili laba bakhulume kabanzi ngokungenzakala nxa eleChina lingangenela empini le. UBiden ubikwa ejele uXi Jinping ukubana ulakho ukubhekana lezitshe ezisuzwe nodo nxa inganika eleRussia izikhali. eleRussia libikwa liqhubeka libhomba ngamandla emadolobheni aweUkraine loba nje lalo selifelwe ngabakhokheli bebutho abathathu ama-generals empini le eqhamuke ngenyanga edluleyo. Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebaleke kwele Ukraine baphephela kwamanye amazwe. Uhlangothi lolu luthi eleRussia elibhomba izakhiwo ezigoqela izindlu zikaZulu selihlasela elizweni lonke lihlose ukususa uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky embusweni. Kusenjalo siqhubekela phambili inkulumo phakathi kwele Ukraine leRussia ngokumisa limpi. Ukuhlaziya okwenzakala kwele Ukraine, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Sipho Nkulube olandela kakhulu okwenzakala kulimpi.
Amazwe sizwile ukuthi amanye asenamanye abe-NATO bakhona amabutho azivivinyayo eceleni. Nansi iChina ngani bayayikhombisa bafuna ingenele abanye iRussia. IsiChina siyazi ukuthi ithandiyana leRussia, kodwa siyabona into abe-America bayifuna ukuthi ingenele. Impile idividekile, abantu bahlukane phakathi, singagcini siba impo yomhlaba. Iveli sisithinta kathesi, loba isithinta indirect ngama-prizes, into ezifana nalezo, kodwa izasithinta, igcine sisithinta sibili uChina direct umuntu wonke womhlabeni.
Kulabadabuka eZimbabwe abafunda khona ngale kwele Ukraine, abanye babo sebebalekile kulelo lizwe. Kambe wena ubona zani kuphela njani izifundo zabo?
Impi vele kayizange bemnandi, njengoba sisazi sonke kayizange bemnandi. Bona labo abantwana abebefunda eUkraine, abawuningi babesikwazi ukuthi bebefundela ukudokotela. Siyakwazi ukuthi abanye bebesalelwa ngama 3 months ukuthi baqede, abanye bakuzitage ezijene, abanye balamanye, abanye basanda ukuqala. Kutsho ukuthi sebezathinteka kubi, bazaziqhitha ngaphi izifundo zabo lezi. Kutsho ukuthi nxa sebeza kuya kwenye indawo sokumele bayeqala phansi. Leqala ikhosi abanye abasebeyiqedile, njalo abanye izimali siyakwazi ukuthi kuthiwa abanye bebehamba ngama-scholarship, abanye bafunda ngokungcono, i-school fees bezikhanya zitholakala khona le-Ukraine. So pho nxa sebesuka sebesiya kwezinye indawo, ama-institutions amanye azabathatha na? Sebesebunzimeni, siyakwazi ukuthi sokunzima konke lokho ebantwaneni besikolo. So yikho sithi impi iyabathinta wonke umuntu. Ende sibe sesicabangela abazali babo laba abantwana ukuthi nxa sebephume endaweni ezinjeyana, isikhathi abasebe siqedela phana, imali abebeyifakela phana, nxa isivele isiphelele emoyeni umntwana sisalelwe yi-3 months ukuthi aqede sokuphelela emoyeni kunje, kuba buhlungu njani? Kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ebantwini, kubuhlungu kakhulu ebantwaneni bona laba kubathinta kubi. Asazi ukuthi kuza kwenziwa njani ukuthi itholakale indlela yapha.
Umnumzana Sipho Ngolobe ngomunye wabalandela kakhulu ukwenzakala kwele Ukraine. Ubexoxa lapho ke lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lunye, abamabandla ezombusazwe aweZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngempi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Yona iqale emhlaka 24 wenyanga edluleyo. Limpi ibikwa isithethe imphefumulo yabaningi kwele Ukraine, iningi labo kungabesifazane labantwana. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zamabandla lawa zikhuthaza abalwisanayo ukuthi badinge indlela zokukhulumisana ukumisa limpi esibangele umonakalo omkhulu kakhulu kwele Ukraine, lapho osekubhidlizwe izakhiwo yabangela ukubaleka kwabaningi besiyaphephela emazweni angomakhelwane. Zisithi ma ingamanga ilakho kuguquka ibe yimpi yomhlaba yesithathu, nxa kungaba lezinye izizwe ezilamandla amakhulu ezingenelayo, kube ngabamazwe asathuthukayo ogoqela eZimbabwe abangaphazamiseka kakhulu ngayo. Umnumzana Believe Gawule webandla elibusayo leZANU PF uchasisa ngomunakalo ongaba khona nxa limpi ingaguquka ibe ngeyomhlaba.
Third World War ingaba khona khonapho, ngoba ungakhangela kathi siRussia isitshengisa amandla ayo ukuthi lamandla anganani. Ngiyakuthi njalo amazwe anjabo China azithulele nje ukukhangela ukuthi vele akusoli khona okwenziwa eRussia. Kutho ukuthi iChina nxa ingangenele, ngoba iChina iyangenela ngabe kungaba lesi sindo. Ama-America nxa bewodwa lamanye amazwe la iChina ingangenelanga, kuyatshengisa ukuthi the world is divided.
Lakho ukuthi amazwe asethuthukile anjengabo China labo America esehlukana ngemibono ngempile, umnumzana Gawule uthi kuyingozi enkulu kakhulu.
IRussia lokwesabela konkwana kokukhula kweinfluence ye NATO ukuthi iwoso pact liyana iyabe versus NATO. So laphana bazama ukuthi bakhangele ukuthi bazama ukuvala ukukhula extension ye NATO ikakhulu ku territory engeyabo endaweni zabo Ukraine. Yiko abakukhangele abakubalekelayo konke iRussia. iRussia izama ukubalekela khona ukuthi ibe le iqinisiba lezitha eceleni eceleni kwabo ku backyard yabo. So ba kuyabahlupha konokwana yiko okwenza iRussia ilwe. So impilo leyi hayi izadala umonakalo omkhulu kakhulu.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla ele-Labour Economists and African Democrats lead, laye uyakugcizelela lokho.
I-European Union ikayime ukwenza ukuthi kona ngobaba ungazani bona ngobhuti abadala elizwe lonke jikelele nje sithi hayi ngabame futhi khonokho yibo abayenza ukuthi abantu belwisane banabo ngabathi Russia le-Ukraine belungisisane lokho abakuphambanisela khona bona bekele ukungenela. Sibona ukuthi impilo ingaphangisa nje ukuphola, ingaphangisa nje ukuphela. I-America iyujikelele nje ingakela ungenela le NATO.
Lalezo zijeziso ezabekelwa ele-Russia ngamanye amazwe agoqela kumanyano we-European Union, unkosikazi Gwese uthi kuzaba ngokuphazamisa iminotho yamazwe asathuthukayo ogoqela leZimbabwe, njengoba beyabe bengasanelisi ukuthenga impahla abayithenga kulelo lizwe.
Ngani? Ngokuthi i-oil siyenza ukuyimporta, ibona i-oil yabo njengeRussia ingathiwa khona isingendle under ama-sanctions abamaphiweyo, ayabasakwanisi ukuthi ukuphumisa phandle i-oil yabo isethengiswa kwamanye amazwe. Sibona ukuthi khona thina ngapha njengeZimbabwe yade sithenga i-oil, umthengo we-oil uzakhwela, impilo yamaZimbabweni izawoma njengabo vele silamanye ama-sanctions ngabo.
Uhulumende weZimbabwe wakhetha ukungaphatheki kuhlelo lokuvota kusolwa ukwenza kukahulumende weRussia oqhubeka ehlasela ele-Ukraine phansi kwe-United Nations General Assembly, esithi ngoba engasekeli umqondo wokufakela elinye ilizwe izijeziso zomnotho. Amazwe afika phose ikhulu lengxenye 141 yiwo awavota etshengisa ukungasekeli ukuhlaselwa kule-Ukraine ngele-Russia, ele-Zimbabwe, China le-South Africa ngamanye amazwe akhetha ukungaphatheki kulolu khetho. Kuthi ele-Eritrea, North Korea, Syria, Belarus kanye le-Russia wona avota ephikisa ukusetshenziswa kwezijeziso zomnotho kule mpi. Embikweni wakhe awukhipha ngalesi sikhathi kuvotwa ekuqaleni wayonale inyanga, owayesaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezobudlelwano labakwamanye amazwe, uProfessor Emon Murwira watshela uZulu ukuba impi phakathi kwabe-Russia lele-Ukraine ingenzima ukuyixazulula, kungakho bakhetha ukungaphatheki kulokho kuvota phezu kwayo njengohulumende. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi asimangalisi isenzo sikahulumende weZimbabwe sokungaphatheki kulolo khetho njengoba lingumngane lele-Russia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhla ka-26 Mbimbitho kanye labadinga usekelo lokuthi bavotelwe kulolu khetho. Okwamanje ukuthi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Ekuqhubekeni kokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia sokuvele sobala ukuthi umongameli Vladimir Putin usehlasela ebulala abantu makhaza abangahlomanga. Kuje unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken.
Russian strikes are hitting schools, hospitals, residential buildings.
Amabomba eRussia adiliza izikolo, izibhedlela kanye lezindlu zokuhlala, adiliza izakhiwo ezibalulekileyo ezinceda izigidi zabantu bakwele Ukraine ngenhlelo zamanzi legasi yokuzikhudumeza ukuze zingabulawa ngumqando.
kanye lamandla kagetsi sokudilizwe amabhasi athwala abantu izimota ngisho lama-ambulensi le yimisebenzi enziwa yiRussia eUkraine yonke jikelele suku ngosuku konke lokhu akusiyompahla kumbe indawo ezisetshenziswa libutho zindawo lapho okusebenza khona abantu makhaza lalapho okuhlala khona izimuli uqhubeke etsho uBlinken ukuhlasela kweRussia lokhu sokubulele abantu makhaza abedlula ikhulu okugoqela abantwana kulimale njalo amakhulu lamakhulu isiphathamandla se-United Nations High Commissioner for Human Rights uMichelle Bachelet uthi amanani la akhangelelwe ukukhuphuka ebuzwa ukuthi ngempela ukholwa ukuthi ele Russia lihlasela abantu makhaza ngabomo na uBlinken uthe uyakukholwa lokho.
We've certainly seen in the past that one of Russia's methods of war is to be absolutely brutal.
Sesikubonile esikhathini esedluleyo ukuthi enye indlela esetshenziswa yiRussia empini ikuhlasela uzulu jikelele ngobudlova obukhulu ukuze yehlule abantu elizweni lapho eyabe ihlasele khona. Baqothula impokoto lesisekelo njengabomo. Ekhuluma emhlanganweni we-Human Rights Council owe-49th session, uBlinken uthe amazwe omhlaba kumele athumele umbiko ocacileyo kumongameli Putin ukuthi achiyane lokuhlasela i-Ukraine njalo asuse amabutho akhe kulelo lizwe ngokuphangisa. Kumele sisole ngendlela eziqinileyo imizamo ye-Russia yokugenqula uhulumende okhethwe nguZulu. Ukwephula kwayo amalungelo oluntu lokwephula umthetho olawula izizwe zomhlaba kundaba zosizo oluphiwa uZulu owe-International Humanitarian Law. Kumele sithathe njalo amanyathelo okujezisa labo abenza lolu chuku.
We must underscore Russia's obligation, even in its unlawful invasion, to respect international humanitarian law.
Kumele siveze umlando weRussia ukuthi kumele ihloniphe umthetho weinternational humanitarian law. Kumele sale ukwamukela ingcazelo yeRussia yokuthi iqale impi ngoba ivikela amalungelo oluntu. Okokugcina kumele siphoqe eRussia ukuthi lihloniphe amalungelo ezizalwane zalo. Agoqela ilungelo lokutshengisela ngokuthula lokuthi intatheli zindaba zisebenze zikhululekile njalo lazise izimuli zamasosha athunyelwe kwele Ukraine ukuthi ayaphila na kumbe afele empini le eqalwe nguPutin kungelasidingo. Sibheke ngelihlo lokhozi okwenzakalayo kwele Ukraine kathesi lakho konke okwenzakala ebantwini makhaza. Siyakuloba phansi konke lokho. Sifuna labo abenza okungalunganga bajeziswe.
Beli lalele kudaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Kuliviki uhlelo Woza Fridays lontombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda odume ngegama elithi Carol Sibanda. Yena ke ucula umdumo owe Afro Fusion ewoblawayo. Asizweni ke namhla ixoxalo Ezra Jesus Sibanda owe Studio 7.
Uzivisa Carol kwezomculo ngoba ethi leli gama limenza azizwe elamandla ocula. Wathi sizwe ukuthi vele yena udabuka ngapi?
Ngibuya emulini yabantu abangu 5
mina ngowakuqala laba nami abangamantombazane abangu 3 lo mna wami ongumfana oyedwa. Ngakhuliswa ngugogo ekhaya ekhezi komalaba primary, ngafunda konhlupho enhlupho primary eMatebeleland South, isecondary ngafunda eGohole High School.
Dawo ilandisa ukuba ekukhuleni kwakhe wayevele efuna ukuba ngumculi. Nhlanhla wahle wathola abamxhasayo basebenza laye wangena e-studio ukuthi agcinezele umculo wakhe.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2017. Ingoma yami yokuqala ngisebenze lo Lucky. Sicule sonke ingoma ethi My Rhythm. I-music engiculayo i-try Afro Fusion. Ngisebenze lama-artists amalutshwane Johannesburg labanye lapha koBulawayo. Ngile album A1 ethi This Is Me, and then ezinye ngamasingi.
Abaningi uCaroline wathinteka ukungena kwezomculo ngokubona abanye abaculi abalodumo.
Umuntu owangenza ngathanda imusic nguBeata Mangethe. Noma manje ngiyamthanda ingoma zakhe. Kukhona ingoma yami ethi Bulawayo engifisa ukuthi uma ngabe ngisenza ividiyo ngiyenze in loving memory of yena.
Matau khosela izizwe kwalaleli ungakahambi.
Mina ngiyathanda ukubonga abantu support abangiphayo na ku music yami. Ngiyafisa ukuthi ngelinilanga ngibe lami ngumculo omkhulu wakoBulawayo. Ingoma zami zitholakala ku YouTube channel yami ebhalwe Carol Sibanda, ku Facebook ngu Carol Sibanda, ku Instagram Carol Blues 10, Twitter nayo ngu Carol Sibanda. Ngiyabonga.
Bese kuhlelo oza oza Friday somculi wakwaDuduzathunqa uCarol Sibanda obesihlakaza umculo wakhe we Afro Fusion. Libe nempela sonto elithukela igama lami Ezra Jesus Banda.
Ngeke hlukanise hlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebesikhokhela.
uhulumende uthi usebophe amapolisa. Abikwa HIV umsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Godfrey Mkarembera izolo amlimaza kakubi. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa itshele umongameli Xi Jinping wele China ukubana engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Kuliviki kuhlelo Woza Friday bese lo ntombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda odume ngegama lokuthi Carol Sibanda. Siligqoka ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.